A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from the Voice of America in Washington on this Monday, July the 8th, 2019. I'm Marvelous Mhlanganyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we're talking about commodity prices that continue to increase despite utterances by the government to the contrary.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we're also live streaming right now on all our Facebook platforms, so you can join in at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also on our website, which you can visit right now by going to www.voashona, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com, and join in the conversation.
Despite utterances by the government that the banning of foreign currency has resulted in the reduction of prices, costs are actually going up almost daily, depending on the parallel market exchange rate. Even ZANU-PF political commissar Victor Matemandanda considered this today, that after monitoring prices in what was supposed to be a ZANU-PF demonstration by his party in Bulawayo.
And in Tunga, Mr. Matemandanda also told reporters after his visit that some shops in the second city were still trading in foreign currency, especially in the US dollar, which was banned by the government 2 weeks ago. And tonight we want to hear from you. Are prices going down in your local community? What is happening on the ground? How are you coping with the sustained economic collapse? This is your Live Talk, so please, let's talk. Join us.
Yebo, Marvelous. Yilo utaba isingalo lamhlanje lingaba litshona njani emakhaya. Ikudivana ke kuhlelo lwe Live Talk. Khonapha emsakazweni wenu we Studio 7. Utaba esingalo lamhlanje ludaba lokwenyuka mahlayana kwentengo yezinto ezitshiyeneyo ezitolo. Siyazi kusukela ngelanga uhulumende sethula isinqumo sokuthi imali yakwamanye amazwe kayisasebenzi eZimbabwe. Kumaviki amabili edluleyo ubesetshona ekhuluma ukuthi intengo isisehla ezitolo. Kodwa ngokutsho kwabantu abaningi kayisikho okwenzakalayo, khonoko intengo iyenyuka nje lapho eyabe ithe yehla khona mhlawumbe ngabo 50 cents ngedola, nge-$2 kusiya ngamalanga uyathola isiyenyukile njalo isikhuphukile. Awosomabhizimusi sebepheka intengo yezinto zabo beqathanisa le-black market rate, i-rate yokuthengwa kwedola lemelika eZimbabwe emkotweni kumbe singathi emkambo wensitha. Siyazi ukuthi i-parallel market rate ibike yabaphansi kakhulu isisedlulwa yi-rate yemabhanga, kodwa kulezi nsuku kukhanya hayi izinto sezitshintshile, i-parallel market isihamba phambili njalo. Utama esifuna ukuluzwa-ke kini njengabalaleli, njengozulu weZimbabwe lamhlanje, ikuthi kambe umumo unjani lapho elingaba likhona esigabeni zenu? Iyehla yini intengo ngokutsho njengokutsho kukahulumende kumbe iyenyuka? Sibonile isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Victor Matemandanda lamhlanje ubekobulawayo behamba engena esitolo, ebhoda ngesitolo ekhangela intengo. Uthe eqeda ke uhambo lwakhe wathi ekhuluma lentatheli zindaba uthe yena hayi akubonile ukuthi intengo ziyenyuka ziyakhwela kazehli njengokutsho kukahulumende. Uphinde wathi njalo akubonile kobulawayo ukuthi ezinye izitolo ikakhulu ezinkulu ziqhubeka zisebenzisa idola lemelika lona elingasavunyelwa eZimbabwe. Asazike ukuthi uminjani umumo lapho lingaba likhona. Siyalinxusa ke kubana nxa lifuna ukungena kuhlelo sibe nisonke lamhlanje. Lingasumela umbiko ngeWhatsApp ku 0012024650318 kumbe lisibambe directly ku 0012026192077. Asixoxeni uhlelo ngolweno.
Aiwako ne ova changobva kupinda muchirongwa chedu che Life Talk nasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yemitengo. Hurumende iri kuti iyo zvinhu zviri kudzika. Mushure mekunge yambomisa iyo kushandiswa kwemari yekunze yema US dollars vachitivo zvitoro pari zvino zviri kudzikisa mitengo. Saka toda kunzwa kubva kwamuri ndo zviri kuitika here? Zvakamira sei kwamuri ikoko? Taona nasi vamatema danda va Victor Matema danda vebato reZANU PF vari kuBulawayo uko vanga vari kuti ivo vari kuona kuti zvitoro zvakawanda munzvimbo iyi zvichiri kushandisa mari yekunze yema US dollars izvo zvisiri pamutengo. Mo. Vanga vati iwo vanga vari kuronga kuti varatidzire asi vazoona kuti zviri kuitika muzvitoro ndezvekuti mitengo iri kuramba ichikwira. Saka pindai muchirongwa mutiudze kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Munoziya zvekuita muchinge mapinda ipo pano pa VOA Facebook page yedu yeshona. Ibvai manyora namba dzenyu makaisa makode namba enyu kuitira kuti tikufonerei mupinde muchirongwa. Muchinge masvika ipo pano zvemubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukapinda muchirongwa hama neshamwa zenyu dzigonzwa zvamunenge muri kutaura. Saka toda kuzwa kuti kwakamira sei kwamuri ikoko. Tinonzwa kuti mari iyo yema RTGS pamusika mutema uyezve nekumabhanga kwairi kutengeswa iri kuramba ichikwira, marates ari kuramba achikwira. Saka ndozvimwe zvamunogona kuuya ipo pano tichinzwa kubva kwamuri. Kana kuine vane zvitoro pindai zvakare muchirongwa muchitiudza kuti zvakamira sei. Kana kuine vanotengesa mumigwagwa nezvimwewo muri kukwanisa here kuhoda zvinhu zvenyu kunze kwenyika. Mushure mekunge taona isu kuti mari yekunze ima US dollar pari zvino iri kunze haisi pamutemo, uyezve munhu wese ari kutongerwa kuti achandise mari yeRTGS kana kuti mabonde mukutenga zvinhu. Aiwa ndozvatiri kukurukura ipo pano, uyezve tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu pari zvino tichange tiri kuverenga zvamuri kunyora pano. Saka endererai mberi muchipinda muchirongwa uyezve muchinyora pfungwa dzenyu. Ntunga
Abasanda Sikuma, this is Studio 7, Live Talk, and we are coming to you live from the Voice of America in Washington. Lamhlanje ke utaba isingalo, nje utsho wethu ngaphambilini lutaba lwentengo. Kambe ziyehla na njengokutsho kuka hulumende. Asixoxeni uhlelo ngolweno.
Tukona parizi no rigaiti batatu tanga kuverenga vari kuti nyorera parizi no tine top fan yedu oni azinzua ari kuti isu kuno ku Cape Town tingatonyepa hanzi tikatumira nezvekukwira kwezvino hatina zvatiri kuziva cause we are in Cape Town. Ndi top fan yedu oni ari kuti kuti ndinyanyotaura hangu nenyaya yekukwira kwezvino handikwanise nekuti ini parizi no ndiri mu Cape Town. Step Mogava mutandavari ari kuti maswera sei henyu vashamarari aiwa isu taswera zvakanaka. Ruwe kwalikana hanzi salibonani VOA family. Aiwa toto salibonani kwa muri. Peter Mberi hanzi makadi izvenyu aiwa isu tiriwadi. Tendai Zendera ari kuti zviri sei ko sisi mavhi. Kuno isu tiriwadi ameno kwa muri ikoko. Tiri kuona zvakare ngwaone kwai muchinyora namba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu kuti tikufonerei. Nomeni Nzara abva isa code number dzake aiwa ndozvatinoda. Ne namba dzake tichaedza kukufonera. Ifini Monica Wena ari kuti maswera sei muri yeZimbabwe. Tinochingamidza vese vari kupinda muchirongwa chedu pari zvino. Tiri kutarisa isu kuti mitengo yakamira sei muzvitoro umo. Zviri kuendeka here uye kana muri pane zvamuri kutarisana nazvo zvii? Saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichikurukura nemi. Ntunga.
Aha, and we have our first guest. That's our economic analyst. Masimba Gutshera. Mr. Gutshera, good evening and welcome.
Good evening and good evening to the listeners as well.
Mm-hmm. What's the situation in Harare like in shops? The government says prices are going down, but the reality we are told says something quite different.
Yes, I think that when you look at prices going down, there may be one or two areas where things have nominally gone down, but the truth of the matter is that prices have not gone down in the manner that I think we are talking about. And what we are also seeing is that prices of basics have not gone down. So we saw an article last week saying that people like Chicken Inn and so on had reduced prices. But you see, Chicken Inn and those kinds of companies sell luxuries to people. They don't sell basics like sugar, cooking oil, washing soap, bathing soap, and things like that. So when we look at the basics, prices have not gone down. We even still have a shortage of bread. So it wouldn't be very factual to say that prices are going down.
Mhm. Tokuchingamidzai nemufaro vamasimba kuchera momboti batisawo kuti zvakamira sei munyika pari zvino panyaya yemitengo. Tiri kuona padande mutande nyanya ipapa pa maFacebook nemamwe paTwitter. Vamwe vanotsigira hurumende vari kuisa ivo mapicture vachiti zvinhu zviri kudzika zvabva apa zvichienda apa. Zvakamira sei murimo imomo muHarare zvii zvamuri kuona?
Ya, tinati nyaya yekudzika kwemutengo hachifani kunge chiri chinhu chekuti tinoitisana naro. Zvinhu zvinongofana kuoneka kuti mitengo yadzika. Kana imimi muchiti Chicken Inn yadzika, Chicken Inn haisi chinhu chinodyiwa nevanhu vese, hasi chinhu chinoshandiswa nevanhu vese. Kana tichitarisa mutengo, chatinofanira kutarisa zvinhu zvatinoshandisa isusu sevanhu zuva nezuva, zvakafanana nekuti sipo yekugezesa, sipo yekuwachisa, mafuta ekubikisa, shuga yekuti mumwe muchikwanisa kumwa tii, icho chingwa chacho. Saka kana vachiisa mapicha ezvinhu izvozvo vatiti zviri kudzika, then I think taakutaura. But kana zvichitaura nezvekutiwo Chicken Inn nepizza zvadzika mutengo, hava kumana, hatingati tatanga kuti tinge tichitaura nyaya dzekudzika kwemitengo yezvinhu, nekuti vanhu vazhinji vanhu vanga vasingatikwanisi kunge vachitenga zvinhu izvozvo, uye zvinhu zvatingati isusu maluxury. Saka izvozvo kana zviri izvozvo zvatiri kuti zvadzika, ichokwadi kuti zviri kudzikawo zvatidzikire pamutengo, asi hazi zvinhu zvekuti vanhu vazhinji vangabatikana nazvo kuti mutengo wepizza wadzika kana kuti weChicken Inn wadzika. Chavangatobatikana nacho ndechekuti chingwa chiri kuita mari, chingwa chiri kudhura. Kana vatiisa mapizza yekuti chingwa chadzokera pa$3 50, tochimirirana kuti mitengo yadzika.
Kukumiswa kuchera kwemali yakwamanye amazwe ungathi kuncede uZulu ngandlela bani nxa kuyikuthi kuncedile mpela ngandlela thize?
Akukakuncede uZulu khathesi nxasi khangela, ngoba uZulu kaakaboni esingathi i-advantage eyokungasebenzisi imali zawo abanye amazwe esebenzisa imali yethu yalapha eZimbabwe. Into eludubo yokuthi imali yalapha eZimbabwe yakhona iyafilela, ayitholakali lula. So akuncedi lutho ukuthi sithi asisasebenzisi izimali zabo abanye amazwe eyethu singayitholi. Ungahamba khathesi ulendwendwe emabhenki laphana, ngoba imali iyabe ingekho, imali yalapha eZimbabwe yakhona okumele siyisebenzise. Icash abanye bayabesima icash, icash ayitholakali. Iindaba zama-RTGS nxa uthengisa uzayithola imali kuyekho cash kumbe u-RTGS, kodwa xa uyisethekeli uzayisebenzisa njani? Uyabe ungelayo i-echo cash, uyabe ungelayo i-account nxa uyisethekeli, nxa ungasivakashela lapha Ntunga uyabe ungelazo lezi zinto, uyabe uyisebenza njani, uyabe uthenga njani ezitoleni. So kubanga ukuthi into zibe nzima, ngoba abantu baye bekwazi ukuthi imali yakhona yalapha elizwe kayikabi khona. So khathesi singathi uncedo esilubonayo akula, TV.
Siyabonga kuchera kubeka ubambile mavianzi tine mumwe mnyarikani wedu. We have our second guest on the line. That's Mr. Belief Kaule, a former senator and a ZANU-PF member. Babu Kaule, siyawamukela uhlelo.
Yebo, ntongamile.
Uhulumende Babu Kaule uthi intengo ziyehla kodwa abantu bathi ziyenyuka. Iqiniso yilipi?
Ngathi uhulumende akukhulumayo akusimanga kodwa kukhona okwenzakalayo ukwehla kwezinto nje okwenzakalayo ngokwethuka kwabantu abathile sebebona ukwehla kwemali ukwehla kwama-rates kakhulu ekuthintheni imali la yiko kudale khona ukuthi abantu begcine nabo sebesehlisa intengo lapha lalaphana. Kodwa okunye kwakhona ngingathi abantu laba ababhizinisi abanye bakhona ngabantu nje abagangileyo nje abanye abazama ukuthi bafihle. Ngizanika isibonelo njengokuthi koBulawayo ekubonile kwezinye izindawo kwezinye isitolo somunye umkhulu ngale kuleyi indawo eyiwusele ukuthi ama-prize abafakileyo ama-tags lana abafakileyo ayisiwo asethilini. Ama-ethilini ngale belokhu bengatshintanga kodwa kusemdulini abakufakileyo ukuthi imali lokuyimali engaka xa uzothi uyatshayisa ngale sokungeyinye imali uzakwazi wasebesithi hhayi ilaphana emprize lana ngendala sesiqhizile kodwa bayenzela ukuthi bethe abantu bethe hayi izinto lezi zasezehlile kulesi tshosi esinjalo esiyenzakalayo ezindaweni eziningi. Abantu balokhu bengani into leyi sesentsha ngibona ngani kusesemasinya kakhulu ukuthi sibone ukuthi kuya ngaphi kwakathesi kodwa singakukhangela sikukhangelisise kuli sikunike njengxa yamaviki amathathu phosi kungasitshengisa ukuthi umsila wakho ungaphi lekhanda lakho lingaphi okwakathesi kusesemasinya kakhulu ukuthi sitsho ukuthiile ukuthi hayi le inyoka leliphindi kumbe imhlato kokathesi kumiso sesemasinya. Kodwa enginanzelelayo ukuthi umumo nalowo kuletha imali okuchitha imali zangaphandle uncedisile kakhulu ngoba nxa kuyikuthi into leyo kathi ingalithwalisa nzima abantu abanye abathile hayi okwakathesi singashupha wonke umuntu ngako wonke umuntu sekhathazekile ukuthi hayi into yakhona kayilunge ngoba akulasizathu sokuthi umuntu athi yena into izilimo ezikhona apha lento esingazilethi ngaphandle azidulise ngemali yaphezulu njengalokhu esikubona kade sikubona okwade sikusenza ukuthi wonke umuntu sephonge ukuthi imali into zombe zikhwelile into zombe zikhwelile. Ngokunjalo sikhangele ukuthi into ziyehle njengakhona kuhulumende esetshengisiwe ukuthi kwezindawo ezinto ziyehlile. Kodwa okunye okuyikho yikuthi simele sikhangele izinto ezimqoka ezidliwa ngabantu suku zonke okuyikudla ukuthi ukudla kwasuku zonke ukuthi izinto ezinjalo zona intengo yazo ilokhu isali inile ndawonye ayikayehli okuyikho esikukhangeleleyo okokuthi kumele kwehle khonokho kubonakale ukuthi abantu isuku zonke bayakwanisa ukuthenga isinkwa bayakwanisa ukuyanatha itiye bayakwanisa ukudla isitshwala yikho okokuqala esikukhangeleyo. Okunye lokhu kungakhuluma ngabo-chicken indawo bani bani into ezingalancedo lezi sikhuluma ngezinto ezilohlonzi ezidilisa abantu suku zonke yizo esimele sizikhangele ukuthi ziyehle esikukhangele ukuthi ngamalanga nalalandelayo singabona intengo isehla ezinto zilezi ezizibalayo.
Limqotholelo Baba Kaule okhuluma ngokuthi lithe libhoda ungomunye wabakade bekuqula likaMatemadanda.
Hayi kade ngingekho kuqula likaMatemadanda mina kade sithi liqula lethu sokuzihambela nje njengabantu abakhangeleleyo ukuthi sincedise ukuthi ibandla lethu uhulumende wethu kade wehlulekiswa ngaphi kodwa sibe sibhoda nje kwezinye indawo kulenye indawo lapho ndifike khona emadodeni la amakuleni la ngifike ngawatshela nti lina zanimele libe yisibonelo lina ngoba lina yithe sikuhulumende sisonkeli yinto ekumele siyehlisele intengo lezi sincedane lohulumende singabi ngamatshotsi ayala ukuthi intengo leyi liyalilokhu injalo kodwa umumuzo sithi ukuthi into kaziyehle asiqaleni thina siyehlise sikhokhe abantu babone lekithi ukuthi into seziyehlile.
Siyabonga Baba uGaule qhubeka ubambile wari kutawura waGaule apa maviva noma nengwezanu p f vari kuti vambotenderera neguta remuBulawayo vachiongorora mitengo saka vapinda muimwe shop vakawana kuti maprice ari pamacommerce pamatax haazi kufambirana neprice yauri kuchajwa kana wakutenga kutili uko saka hanzi zvinhu zvakadaro hazvina kunaka.
Aiwa, mashoko makuku tu saka muriku zvinzwira vari pano pa live feed zviri kuitika kana pane vane zvingesa mumigwagwa nevamwewo uyai pana pati kurukure tione kuti tingabatsirana sei tione zvakare tina vagaule vari pano pamwe vangatorewo izwi vachiendesa vachikwidzawo kumusoro ikoko kune vamwe vangazoziva kuti zvingaitwe sei regai timbochingamidza vamwe vari pa live feed yedu tiri pano tina Peter Mberi ari kuti makadii zvenyu Ruwe Kwala Kina ndiye amboti Moresa uyo regaito nenomeniza Nkawema ari pano Ashley Nyanyiwa anzi zvinhu zviri kudhura ndakabva kumusha 3 days ago Ashley kana uchikwanisa kutiudza kuti uri kupi vema taura tibva tanzwa anonowana mname chibedura anzi I'm addicted to Studio 7 the whole crew I love you guys keep up the good work saka ntunga anzi I'm addicted panapa. Peter Mberi anzi ini ndiri ku Zambia ndakuda kudzokera kumusha manje. RTGS racho harisi kuwanikwa pamusika. Wemari tatoshaya kuti todii. Regai timboenda kuna vakuchera tinzwe vakuchera kana muri panhare. Iro RTGS iri nemabhondi ari kuwanikwa here kuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachizotenga zvavanenge vachida.
Endo nyaya nanzi botsanangura kuti dambudziko rataita nderekuti RTGS rinokwanisa kunge richiwanikwa nekuti mari dzatinenge tichitumirana mafoni asi pane pamwe parisingashande panenge pachidiwa mabhondi mabhondi aya achiri mashoma saka zvazvinoreva ndezvekuti atiri kukonzera kuti zvinhu zvakawanda zvidhure zvikuru sei zvinenge zvichida cash zvanaani taura kuti iri mukati dzakatira sinoku kana kuti munhu wo anenge angoti dzakatira haakwanisi anenge asina ekokeshi kana kuti tende keshi kana kuti zvinhuwo zvinofambisa mari mune mafoni anenge achitoda keshi tenge yationa ndo tichiri shoma takavamangodyira vachitoanga ada kuprinda 400 million imwe yekuwedzera pane iripo asi iko zvino mari iyi haisati yapinda mumaketi saka keshi ichiri shoma uye kecha isati yakunyatsokuwanikwa zvekuti tingati isusu inokwanisa kuita kuti zvinhu zvive neshanduko kechi chiri kunetsa ukaenda even kumabhengi uchida kuchinja mari yako iwewe kumabhengi kwaari kuti kurudzira nekumabhiro uchaona kuti kesh vanenge vane mutengo wakaderera chaizvo ndokunge vanayo keshi yachona asi vazhinji kune vamabhengi nhasinambotenderawo mabhengi maviri matatu andaenda azvingakwanisi kutaura nemazita kesi yachona vakashota havana
siyabonga kuchera kube kuvambile lobabugaule sithathe umlaleli ecingweni vakanengoni kunjani mnumzana
makadii baba
hayi watripo yedu makadini
tinofara ipo
ndipeiwo pfungwa dzenyu nenyaya iri mugangwe
mapepa edu anongotaura havo kuti zvinhu zvari kudzika asi mabhondi chaiwo haasi kuwanika munyika nyaya yemari dzavakatirambidza kushandisa dzina hiyo ndo mari yanga yakutendirira vanhu vanga vajaira kuwana mazio munhu anga akurerukira kuti akawana $2 yake anoenda muchitoro unotenga mafuta ake iye zvino zvikavakati tishandise mabhondi munhu akawana dhora hiyo kuenda pamusika unonanzi dhora iyo seri kutenga ne$12 mabhondi mabhondi acho kuti emawani haawaniki kana wamawana purize yacho inenge ichitaurwa musoro inova purize inorwadza zvakanyanyisa munhu anenzi dhora rimwe chete unonzi bhadhara 12 mabhondi zvinova zvinhu zvinene zvaziri kurwadza zvisinga itemenyeka yedu yezimbabwe
vakanengoni imi muri kupi pari zvino
ini kuri kuchitungiza
oho okay ya kuchitungwiso kusaka zvakamira sei mambopinda here mumabhanga nekumwewo uyezve mukapinda muzvitoro mitengo yakamira sei
mumabhanga vari kutaurawo kuti heti yakava interbank vari kuti $8 asi ukaenda mari hauiwani zvinhu zvavanongonyora manezeva asi kuenda pagiraundi hauwana zvinhu zvakadai muzvitoro tapinda mafuta ari kutengesawo ma$25 $8 mabhanga kana ari mahiyo $2 $3 asi vanenge vachirambidza kutengesa munhu
kutomboti mapinda muchitoro mubva mati kuna stopkeeper yeye inini ndinawo maus angu andida kutenga neus vari kutambira here mari idzi kana kuti sekutaura kwaita vagaule patori nevanhu vanenge vakatarisa vakaona vachida kuona kuti zviri kufamba sei.
Kutambira vari kutambira zvari kuitwa. Ndezvekutanga vatotarisa kumeso votongoonawo kuti kana vagutsikana nei vanogotambira mari, asi ndo mari iri kudiwa nevanhu.
Imi saka dai taive nevehurumende vakateerera pari zvino panyaya iyo yemari maitii?
Dai vanga vangoregera mapanisa mari iyo. Iyo mari inoita kuti ikonomi yedunge inotive kuti zviri nani. Bhozi ndo mari yanga yajaira vanhu vanga vava kutekekucherwa neupenyu vanga pakushandisa mari dzakadai.
Aiwa, tinokutendai vakanengoni, muve nezuva rakanaka kuchitungwisa ikoko. Bye-bye. Ntunga, we're hearing there from our caller. You started with him, but he's literally saying in Chitungwiza, the price of basic commodities like cooking oil is really astronomical. It's unreachable, he's saying. But the surprising thing is that when you are quoted in U.S., the difference is like night and day. But the shopkeepers are afraid to openly sell in U.S. dollars, although if you negotiate, they will accept your U.S. dollars. So he's urging the government to actually relook at this policy and revert back to using the U.S. dollar, because he says with the U.S. dollar, at least people were now beginning to see the economy moving forward. They were being able to buy food. And if you had a dollar, you knew that your money had value. That's what the caller was saying.
Babu Kaole Spendugego, Siazes Kabenisa, Goecholocho, Abantabaneng, Bebesevensisa, Iran, Estolo. Njengoba lingasasebenzi le US dollar le mali yonke yakwamanye amazwe, kulezi insuku benza njani abantu?
Ye, khona kwenge ngakutsho ukuqaleni ndingameli ukuthi umumo lo okhona ngibona ngani uzaletha ubungcono kakhulu ukuvalwa kwemali zangaphandle ukuthi zisebenzise imali yalapha ekhaya. Sifana nesonke. Kodwa ke udibo olukhona ngapha ngezigabeni lezi esisekhona ukuthi abantu nxa besiyatshintsha kuyamele beyetshintsha ngoba baya bephethe wona amaranzi. Kubese kumele ukuthi bahambe ngale beyetshintsha-ke imali liyana endaweni ezifaneleyo emabhanga ukuthi bangabese bethola-ke imali le yangaphandle. Ilo dubo olukhona ngoba imali eyiye khona ezigabeni yiyo naleyo ilirandi njengoba usitsho kakhulu ezigabeni zethu zetsholotsho ngapha. Kodwa mina ngokubona kwami inguquko sibili khona sibe nkulu kakhulu ntungameli etshintshile izinto ngoba sesifana nasonke sisebenzisa imali inye. Njalo umumo nalo wokwehlisa kwezinto ulokusiza nje uyakhanya ukuthi kulobu ngcono kakhulu ukuthi into leyi yabo mthuli leyi ikanya ngani izazisebenzela ngcono. Ya idola leli kade likhona lerandi xa likhona yile lingasiphambaniseni inhlelo nje kuphela awalihambeli yetshintshwa ngali abantu besebenzise imali yalapha yomthetho. Lokwana okukhona yebo phela abantu basayephula imithetho kwezinye indawo beyiqatshile, kodwa umthetho welizwe phela sothe imali yale isebenza imali eyodwa nale imali ekhona ibhondi. Ingathi ibhondi sokudinga ngathi libe liningi ukuthi olidingayo alikutholi nxa isiyatshintsha ngale dama ukuze abantu bayenelise ukuthenga bengayishiywa ukuthi ibhondi kabalalo nxa ukuthi baphethe kuphela imali yangaphandle njengerandi ikakhulu emumeni esikiyo ezigabeni zethu ezingapha. Ngoba ngapha irandi ezigabeni zethu emathebeleleni ngapha irandi lodwa siyamanga mazi.
Qhubeka ubambile babu Kaole. Sithathe umlaleli lapha, it's 8:30. And this is Live Talk. Siyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Kunjani baba Ntungamisi?
Hayi, siyabonga Masuku. Unjani lawe?
Mina ngikahle. Kunjani ngakini khona ngazo?
Hayi, konke kuhlangene. Usixhuma ungaphi kwendawo?
Ngenze enkabazwe baba.
Ye, kumi njani enkabazwe?
Hayi, into zenkabazwe lapha ukuthi kungumana kufani nje. Ifana yonke iZimbabwe ngatho njani. Into zethu vele sisebuhlungwini obukhulu kakhulu.
Azenini nte?
Into zonke zikhuphukile. Ngiyamangala nxa ndilalela ubaba uGawule ekhuluma lo, angazi ukuthi ilizwe leli ahlala kulo yiliphi. Ngoba ngawutshela ukuthi ama-potatoes abiza okuyi-kg lokwaka, ngikwazi kungama-kgs amangaka, abiza $55.
akulisaka lokho
angatholakaliyo yazi imangalo ukuthi kathi ngizama ukuthi futhi ngisho njalo ukuthi kathi khona vele yena ngiyunderstand ukuthi ngisomabhizinisi ubaba lo kathi izinto zakhe yena ithipho unganani angasicasithela yini njengoba engiwusomabhizinisi ukuthi kathi thukela vele ngakuye shopi lakhe nxa kuzukuthi ya ezingani school plus business sifo ukuthi kathi vele yena ukuthengisa malini njalo nje iunderstand ukuthi yena umthuli ngakhe yena he's now playing ama blame game. Wena mntu ukhulumile ukuthi iyusa lelibe labo nalizimbawo. Awuthi seyithat iconomy yezimbawo ibulewe liyusa. Lona lisebenza iminyaka yonke le. Iyusa ngakho ukuthi libulele ilizwe kathi vele lali fakwe ngubani. Those are the same people. They have been there, they have been advocating for this. Iyusa bona bakugawule bona lapho. Namhla ngoba sebecabanga ngathi agawe sebesithi hayi akusebenzi ke khonokho. Alright. Sisho njalo kwakathesi ngokukhwela kwenza izinto. Abayengeza imali ngobani ama-civil servants bayahawula lakathesi. Nobody is being paid. Kathi imali yona leyo abantu bakuthola apho ukuthi bathenge izinto.
Siyabonga Masuku uzaphendula ugawule. Siyabonga ahle sithathe omunye njalo umlalele.
Ngiyabonga.
Umasuku ke usixhumese enkabazwe lapho silo Mangena uJase Mangena ecingweni. Siyakwamukela uhlelo Mangena.
Yeah,
hayi siyabonga usixhuma ngapi
Harare
kunjani Harare
into ziyabheta
yeba kithi akulabo belo obukhona
vesaithinki kuthi siyahawula la
kodwa uhulumende uthi yehla phela inteni
kulula ukukhuluma kodwa kulalithwa kulasolution ekhanyani
akusiphi imzekeliso nje mbili emthathu ukuthi lokho belikuthenga ngemali engaka mhlawumbe ngeviki edluleyo namhla kubiza imali engaka
ngingakhuluma into edluleyo njengekhabishi ukuthi ikhabishi as of now is going for $7 and above depend ukuthi ungene kuyiphi ishop ithukela enangikwayo vele akukhulumele into zonke ziqhasile
kwenziweni pho Mangena
nambona ano umfana lo mncane lo laye uyasonisela I don't support any lokuzen angisinike politics but malo sesikhundleni sithi ngabahlali bekhulume yemiyala kusenza ukuthi engithenga kuyiphi ishophu
ubani uChamisa
ya uphake uChamisa lo
kodwa uChamisa layo uthi mna ngakwa nguye oyalayo ukukhuluma yena uzimisele ukukhuluma la
siyamazi sibona phela sibala siyabe sibona ukuthi yena ulo uwilling ukuthi behlale bakhulume benza like abakwenzayo ngo-2008 laphana lo mlo urobert besangrai but yena uyala manje ukuthi bahlale bakhulume
umnankagwa wathi akakufuni lokho kwenkazato tola nxa bengaze behlale baya bekhuluma ngani kahle kahle
mayi ma bonke bebengafuni kutho ukuthi babulala thina manje so isense yabo yokuthi bahlale bakhulume baya befuna ukukhuluma babulala thina ofisi thina ithi uzimbabwe wangikhona
hayi siyabonga Mangena ungena kwena
ngibonile lami ngiyabonga kakhulu.
Amazi anzi nemtereri Mangena kuHarare anzi waChamisa naMnangagwa bari kutiomesera ngavagare pasi vabukerekete.
Vachinji chokwadi ntunga vanogara vachitaura izvozvo pamaprograma atinoita Let's Talk vazhinji vanouya vachitaura izvozvo. Asi pana si anzi Sibangani Ndlovu kuti the caller does not understand politics. Ndokutaurawo kwamuko ari kutaura anza but mukoma Ndlovu munhu wese anouya pano anobvumidzwa kutaura handitunga zvaanenge achifunga vanga vari panharapa ndokufungawo kwavo kuti vari kuda kuti vaviri ava vagarisane nokuti ari kuti iye vaviri ava vari kuita zvematongerwo enyika mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa sekutaura kwaari kuita hanzi vari kuuraya vanhu ivo saivo sisavanzi zvinhu zvavo madai vagara pasi vataura saka mafungiro avo iwayo asi handisi kuziva vamasimba kuchera muchiripo here
tisati enda kuna masimba kuchera dai taenda kumuterera hanzi kuna vamanhanda
aha vamanhanda makadiko pachirongwa
Hello.
Hello, makadiva manhanda pachirongwa. Sorry ndandisina kunzwa kuti muripo.
Tiripo. Makadiva murikunzwa zvakanaka. Ndirege ndiri kudambuka dambuka.
Aiwa murikunzwika taura itinzwe murikunzwa iri mugango iyi.
Regaindi pake, gain pake. Ndanga ndichida ndandine chishuviro chokuti ndipotanga ndabvunza hangu avo va Philip Gaule.
Mhm.
Pane nauya ndiri kuda kuti ndivabvunze kuti chigofamba chese zvakanaka.
Ameno munotaura ndevele here pamwe vamukataura nawo muchivabvunza nendevele vanga kupindurei.
Vagaule vacho vanotaura futi.
Shona.
Okay. Mana ngezvami. Ndicela kuti ndiudze
Shona baba kuti.
Vamanhanda hanzi taurai neshona ndinonzwa shona navagaule vabva vataura vadeclare hapa hanzi ngavataure zvavo neshona saka taurai henyu
okay mwava kutaura navamanhanda ari kuno South Africa ndanga ndichida kubvunza kuti musure mukunge hurumende yati hakuchabvumidzwe kushandiswa mari dzekunze mamwe matano akatorwa nehurumende ndeapi anoita kuti zvinhu zvifambire avo vari kumusha zvivafambirewo nenzira yakanaka matano apiwo zvakare akatorwa nehurumende anoti avo vanotengesa mari nokuti ndinodaira kuti kudeclare kwakaitwa nehurumende kuti hakuchabvumidzwi kushandiswa mari yekunze kwaifanira zvekuti kuve nemutemo wakasimba unoti munhu haabvumidzwi kuva nemari kana kutengesa mari ndinofunga kuti pamwe zvinhu zvedu zvaifambawo zvakanaka but zvimwe chetezvo vevagaule ndandida kuti ndiunderstande again kuti in as much as we have got less production in the country we are producing far less the demand is higher so zvoreva izvo kuti haya yatinowana ndeyekuti tinoita maimports akawandisa kudarika export yatinoita izvozvo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti mapuraizi asagadzikana zvakanaka mukati menyika ndichitaura ndichida izvi ndinoshuvira kuti hurumende payakafunga nhau yakafanana neiyi ndaifunga kuti kuda pamwe kuda zvaiita kuti vange vakaisa mitemo yakasimbarara chaizvo mitemo iyoyo inoita kuti corruption yatenderera mukati menyika kana ikatanga kuonekwa vanhu vachibatwa vachisungwa vachienda kumajere vagaure ndinotenda kuti pamapolitical reforms namamwe zvese zvinodiwa kunge zvichiitiwa kunosvika 2023 ndinodayira kuti tinenge takavha kuda zvikamu zvinokwana kuita 30% kana zvikamu zvinangokwanisawo kuita kuti above 50% pamapolitical reforms so chishuviro changu ndechekuti segovernment vaisa mutemo wakafanana nauwoyu ivowo pachavo zvavari kukwanisira kuitira vanhu vemabhizinesi ndezvipi nokuti zvinotambudza chose kuti vanhu vachinzi vaisirwa zvinhu zvakadaro uku kusina chimwe chavakwanisa kuti chivasapote on the other side ndinodayira sokuti chinhu chinenge chisina kumira zvakanaka tiri pamwe chete tinofamba negwara rimwe chete wokupedzisira ndiri kuti pane zvamunogautaura imimi vana nhasi ndiani kuvari paredhiyo ndikumbira kupedzisa shoko rangu rekupedzisira
pachidimbu ndemavelas natungamiri
okay ndanga ndichikumbira kuti munogarotaura kuti kana muchitumira maaudio musanyumbana kana kunyumba umwe munhu kutuka ndapota hangu vanonyumba vamwe siyanai netsika yakadaro nokuti munofunga kuti zvamaita makavada ii musingazivi kuti pamunonyumba muchidaro umwe munhu ari padhuze naipapo anoziva opedzisira kufonera kuti koninga ari kuti zvakati ndoda kuti tidhibhete as Zimbabweans tiine chishuvo chokuti nyika yedu tibudirire I am a really ZANU-PF member. Nobody can change my mind. I've been there way back in 1976. But if ZANU-PF take a wrong direction, that I see they need assistance, that's why I'm asking Vasily Gaud. Thank you very much.
Thank you so much, Wamananda. Maviasiwa, Gaule Vasati Vapindura Pane, Mumem Terere, Anengu, Agabata, Eriparunare, Filimon. Tiwa Gamchire, Magadi, and you are Filimon.
Tinofara, Guru Magadi.
Tinofara, Tipeo Pungwaze, you. Filimon, tunzwa maungira meno murepa radio kana kuti kufamba wali kwa mwa.
Hello, dzimai taurai.
Thank you so much, Nefungwa Zenyu.
A very good contribution right there. Ntunga but nare manje ndodzo asinganzwike for the benefit of those that couldn't hear. What did he say?
You are saying,
I know, well, from the little that I heard, he was actually saying he would like people, you know, the government to consider going back to the US dollar, because he says shopkeepers are taking US dollars, secretly, although, you know, he would like to see a situation where people are trading openly in US dollar, because he says the bond has no value, or the government should look at making the bond have value. That's what I heard.
But how could you put me in a spot like that?
He had started talking to you, so I had to take it over. But it's okay. Let's just go back to Mr. Gaule.
Babu Gaule, Ube Kulumu Mlaleli, Pindrai, Panemi, Vunza, Vunzaga, Wanda Nava Mananda.
Chabutanga Mananda, and the Dabu Pinda, Chaizo. Mvunze ama mvunza iye, ndichaipindura mvunze inyi nokufara zvisingaiti. But Dr. Katoda kuti zita rangu wati, panango tikanganisa zita rangu, my name is Believe. Gaule. Yes. Nyaya iripo ndeyekuti, pamananda, nyaya yamataura ndafara chaizvo kuti kana vanhu vechidebata, hatidi kuti zvopedzisira totukana, toitira zvei. Izvozvo zvinhu zvokuti vanhu munhu anotsamwa kana achitaura nevamwe vanhu vamwe mazimbabweni handizi kuti zvinobva kupi dzimi yacho iyo inobva kupi even mwari hasvi kuzitengera zvinhu zvakadaro kana tidhibheta ngatimbodhibhetai tichipanana mazano tichiona sorana apa nepapa kuti tigadzirise zvinhu zvedu nyika yedu nyika ndeyedu ikai tose mari yakatipa nyika iyi chokutanga ndeyekuti hurumende ine mazano akatora mazano yokuona kuti ipedze kukwira kwezvinhu zvinhu zvakare zvichikwira mitengo yange ichikwira mazuva ese everyday almost everyday maprize achigara achikwira nguva inge ichitika nyaya iyo vana vamutuli vazvina mfundo vamutuli vaya kugona kwavo basa ndiyo kwakaita kuti kuitike nyaya yokuti ngatishandisei mari yenyika ine mari yayo iye zvino hurumende iri kubetsera nekuti kupedza vanhu vanochenja mari mumastreets ukaenda kubulawayo uku uchawana kuti machicken inia vakavhara mapurisa ari kudimbura zvinhu zvese ari kudhila nevanhu vavanotengesa mari kumukambo yechivanhu iyi ndizvo zviri kuita nehurumende hurumende iyi mapurisa akabuda ari mumarodhi yachitsvaga vanhu vacho ichisungwa vanhu vari kusungwa zvichipedza izvozvo vanhu ngavachinja vanochinja mari mabhanga ngaave ndiwo anochinja mari noti vanhu mastreets nemarete ekusabhotejaiyaya vechakatakura vechishandiswa nevanhu vari kusapotaja ikonomi yedu vari kutidzwanyira zvakakwana ndizvozvo ndizvo zviri kuitika hurumende inyamazano okuti kuti tione kuti tichienda mberi maprizes aya ari kudzika nokumanikidza vanhu nokuona kuti togadzirisa that create that environment hurumende iri kucreata that environment iri kupinza nyaya dzema GMB kuti maessential commodities aya anobva kuGMB ane maprizes akawanda ndiye acharova vanhu sezvo president ataura kuti vamabhizinesi ava regai tichavarova neshamu shamu yacho iri kuuya iri kutevera vachazvigadzira voga vemabhizinesi ava kana vachingadi kuti vedzikise mitengo mitengo ichadzika vezingadi vechida mitengo ichadzika nemaprograms aachauya mapeople shops hurumende iri kuuya kana vekarega kudzikisa mitengo hakuna munhu achatenga zvinhu zvavo vanhu vachatenga mitengo yakadzikira ndizvo zvichiitika ndizvo zvokuuya izvozvo and kune mazano akawanda hurumende iri shamu yacho haisi yokuti munhu achida kurohwa achasara ichichema zvinhu zvaitika hurumende iri kugadzirira yakamirira vanhu vanhu ngavashandise mari imwe chete kuti vanotitambure kana zvinhu zvichinetsa ngazvinetse munhu wese maauthority measures ari kuudza unzwa naminister of finance ngatimbomutsigira tione kuti kumberi uku kuchaitike chichabuda
tinotenda mumbobata makadaro
vamasvuti vakati haa vanoti vanhu vanogara kupi vanhu vanogara kupi tati inini ndataura ngati ndikhuluma lomasvuku kuti ngati nde umasvuku wenkavazve masvuku wenobvere ose midlands zvisisa kuti sitetina sikhangele kuti mitengo kaiyese asichongo kuti mitengo seziyesile mina ndithengisire kwenyishop ebhulawayo ngale ngabona amakula amanye ebhala amaprizes amanye angayisiwo kodwa kwezindawo thina le masvuku manangutyele mina ngusebhizinisini ndemabhizinisini nami kodwa into engiyikhangeleyo kuti amawholesale lawo ama-wholesalers kayehlisi ntengo kuqala ehlise nawo ukuze ukuthi nxa sesithengisile ngapha sikwanise ukubuyela siyethenga
mombobasa makadaro Mr. Gauleri gaitende kune mutereri hallo caller hallo
hallo maswera
aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mutaura na Danford Mbawaru Tafara Marari
ehe kwakadii kutafara uku
utafara kutsvewe ndina chete kushaya magetsikana
okay tipeiwo mainzwa iri mudandaro pari zvino magetsi saka anofamba sei kutafara kwamuruku
magetsi achato anouya takarara oenda takarara futi saka tatambura nenyaya yemagetsi
ko panyaya yemitengo yezvinhu muzvitoro yakamira sei kubvira pakanzi mari yekunzi haichashandiswa
mitengo yekurwadza fungai kuti mezero chaiye ndakapinda matm ndichida kutenga chimwe chitingi chinonzi fees atm chiri kuita $5 uenda maok ichiri kuita $9 ushayakuti marate one wari kumbovashandisa wari kumbovatora kuti marate avari kushandisa ok netm zvanyanya kusiyana pasi chinhu chikuita $5 $5 pondi matm uenda maok chiri kuita $9 and nousiyana kwaita maprize acho ka kuri tokonfusa kana kuti sabot yeti chii
akutoshaaaaa saka imimi muri kuona sei iyo mari yacho yemaRTGS nemabhondi muri kuikwanisa kuiwana here kana kuti pamunopinda musitoro vanobva kutaura kuti tareta here chii chamunoudzwa pamunoenda unotenga
haumboudzwa kuti varete here but unazaona kusiyana kwacho kwemaprize akuite kuti chimwe chinhu five manhingi matm uenda maok chiri kuita 9 saka rete inenge yashanda papa inenge vashandisa rete yekuti kudii unobva watoshayiwa shumo yazvo taomera wezimbabwe
saka imii dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii
kana zvichibvira ndavangobvisa zvavo bhondi racho wagadzire mari yedu mari yedu yatinoti ndiyo mari yedu yezimbabwe yatinenge taakushandisa iri mari yakazvimira pachezvayo bhondi ratoshaya basa bhondiri
Aiwa mashoko makuku tinokutenda ichaizvo mukoma muve nezuva rakanaka.
Nemo muve nemanheru rakanaka.
Aiwa isu kwatiri kuno kwachiri masikati zuva rakacheka asi panza apa pambenge zvapo pane mafashamu. Antunga, we're hearing there from our caller in Tafara in Mabvuku. He's saying his biggest problem besides the US dollar and the bond is electricity.
Mm-hmm.
He says he wakes up with no electricity, goes to bed with no electricity, but he's complaining that he visited two different shops yesterday and they had two different prices for the same commodity. One was charging $5, the other one $9. So he's saying he's not very happy, and what he would like to see happening is for the government to introduce the real currency for the country, if the, you know, and do away with the bond. That's what
you say. Sibuyele kuchera. Mnumzana kuchera, uconnectingweni. Okay, utasingakaye kuchera, silo mlalele ecingweni. Kunjani mlalele?
Ngiyaphila linjani, khuluma lovuthe bebengwa.
Etepeni.
Hey, ngapha sibona izinto ukudula, uma uyangena emashophu, uthi akhangela amashophu kwezinye indawo, bakubalisela into oyithenga mhlawumbe nge-$5, BS bakutshela ngama-$20, kunzima.
Kuthi ungaphi mlaleli, usedebheni?
Embelengwa.
Oh, embelengwa, besemangele ukuthi lasedebheni. Okay. yabakithi. Ziyenyuka nje intengo mihla lamalanga.
Ziyenyuka mihla lamalanga. I-transport yakhona, i-short distance, izabe kuthela ngama-$10. Asakwazi ukuthi senzeni.
Yabakithi. Nxa belalele bona bakahulumende, kuyini ofisa bakwenze kulungisisa izinto?
Mna bengifisa nje balungisise intengo yezinto, behlise izinto, lathi sikhole ukuphila kahle, bafake imali levali, izinto yaleli dola le-Amerikeni, kube yinto nje lisebenzayo.
Liphenduke.
Liphenduke idola le-Amerikeni.
Hayi, siyabonga Vusa.
Siyabonga lathi.
It's 7 minutes before the top of the hour, and let's go back to Masimba Kuchera as we wind things down.
Maybe before you take Mr. Masimba Kuchera, there is a question actually for Mr. Gaule, but you can take Masimba, but I'll just read it out because there is Nelly Kelly who's saying, Mr. Gaule, how are business owners supposed to buy the stock in their store from what you're saying that they are going to be policing on people that are actually flouting the ban of the use of the US dollar? So she had written another comment saying, no one has answered this question for me. When is the Zim dollar going to be introduced? It was announced so suddenly. Go ahead.
Okay. Mr. Gauluza Pendula Konapo Singavela Uchera. Uchera, uva ukaule ugewa kulumango ugute uhulumende ulakho ukuletha lapho uhulumende azaletha azabe ethengisa khona izinto ezichipileyo kungasebenza yini kahle kahle lo
uhulumende wangkhona uyabe esithole ngaphi izinto zangkhona ezichipileyo ngoba udube esinalo yokuthi angisho ubaba ogawule usitshelile ukuthi amabhizinesi yokuthi lapha abathenga khona yikho okulentengo ephezulu. So okumele kwenzakale lapha ukuthi uhulumende aloba abe le program eyokuthi vuselele ama-industry ethu. Kube into ezinye esizithengayo phandle kwelizwe singazithengi khona ngale. Into ezinjengama-tissue, into ezinjenge-cooking oil, into ezinjenge-Colgate, into ezinjenge-sepa eyokugezisa, isepa eyokuwasha, into ezinjengale. So aloba uhulumende buthanise yonke imali alayo avuselele enze ukuthi lapha akumelanga zi-import yabantu speak kodwa siyawathenga phandle kwelizwe. So sewusitho ukuthi siyadinga i-foreign currency ukuthi sithenge into ezinjengama-two speak.
Thank you there, Mr. Uchera. Baba Kaule omavela sube kubalela umbuzo lapho obuzwe ngumlaleli ungaphendula.
Yes.
Fanga. I didn't understand what I was trying to put across.
Mm-hmm.
I was saying, amapolisa akade adudula abantu labana abathisa imali emgwaqweni abadudula sibabo njengayini ngithi mina azahamba be fishing into ezitolo labantu ngithe uhulumende upresident ukhulumile that day eaddressa wathena njengokhulumende sesilungisa uswazi abantu abaphilisi zabaqatha ngolunye uswazi olukhulu kakhulu esisho ukuthi bazayenza indlela yokuthi kube lezinye izinto ama-shops akahulumende nani azabe ethengise intengo ama-especial commodities zayintengo eziphansi kwelokuthi labo badurisayo bazaswela abantu ababathengelayo bazazidlela ukudla kwabo kumbe bazazigcinela into zabo zingadingwa ngabantu lezinye indlela kuzabalimazela amabhizinisi zabo lezinye indlela uhulumende ule ndlela yakhe ikwade ngikutsho so lwana usisile sithi nanti amapolisa azabe uhulumende uzasebenza njani uzathumela amapolisa hayi amapolisa akusetshenziwa njalo sozisebenze ngaleyo ndlela ukuthi uhulumende athumele abantu amapolisa esixosa abantu ukuthi bayehlise intengo uhulumende ule cebo lakhe aselisebenzile eliyabalula ukuthi omunye lo mongafuniyo uza kwehlisa kuphela intengo yakhe engafoswanga
yanzi mtereranga asina kunzwisisa saka anzi navagawule sekutaura kwavamunangagwa mutungamiri wenyika tiri kuvagadzirira shamu ine munyu
ani manje ari kugadzirwa shamu
vemabhizimusi vari kukwiza mtera tiri kugadzira shamu ine munyu vamburowani shamu ine munyu here
aya kudhara tichiri vadika ndi kuno vanobva vati abuse izvino aiwa asi muteerera panga ari kubvunza kuti vagaule ko izvezvi vanenge vakuzoda kuno order zvinhu kunze kwenyika vanoita sei kana muri kuramba imi nebato rezanopf muchiramba muchiti kushandiswe mari yemunyika yemaRTGS
briefly vaukau
yes konapo endaweni yale ipapo panyayiri hurumende ine mazano okuti ibetsire zviya zvataura kuti ndizvonda taura kuti GMB kana uchida iye zvino unongoona wana kuti GMB kunani hurumende ine chazviita izvozvo ndiyo hurumende chazviita even mari yacho yekunze iyi hurumende iye chabetsera nemari yekunze kuunza zvinhu zvichibva kunze kwenyika zvichiuya munomo then vanhu madhoabhizita vachazowana izvozvo zvinhu munyika nekubetserwa nemari dzacho izvozvo but kuenda mberi uku kune zvakawanda zvinoda kutsanangurwa na minister of finance ndiye anoda kugina nangove na minister of industry and commerce Ivan Dlovu vanogona kuzitsanatsanangura zvinhu zvinhu zvakadaro kuti zvichafamba sei kumberi uku
aiwa tinotenda vagaule on that note Ntunga there was a breakfast meeting today between the finance minister I think and the governor of the reserve bank so it would be interesting to see what actually came out of that meeting
hanzi na vamangutya vachitaura ipapo hanzi wehave we don't have a foreign currency problem in Zimbabwe mari yakawanda because vanhu mazuva ano anzi kana munhu achimuka uno first thing anobvunza anzi reti rakamira sei
aiwa apa Ntunga tiri kupfeka nhamo seri kugare asi tinotenda vese vanga vari pamalive feed edu atiri kuita nhasi tanga tiri kutarisa sekuona kwamuri kuita nyaya yemamiriro akaita mari yekunze Ntunga
and I would like to say thank you very much to Mr. Belief Kaule of ZANU PF as well as Masimba Kuchera, an economic analyst. Thanks to everyone for listening and watching. Oliva Lelisayo, Muntunga Milinko, Mo.
Saying goodbye to you is Marvelous Mhlanganya. I'll meet you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukureyi in the morning show. So let's meet there tomorrow. But thank you for live streaming. Please continue to share our feed. And for those that haven't liked us yet, like our pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation. Have a very good night.